Se wande uyo ane bandere World Boxing Council WBC. Ano kipasika netiva apacha ita kuti aonekwe akamira munzira kuchedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndinele kurandare ndavo World Champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichifungawo nemapurisa saka zvichaita se World Champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva wachandura zvikuru magariro ake.
Ndinele kurandare ndavo World Champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichifungawo nemapurisa saka zvichaita se World Champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu mina yacho achikunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu hwesuper bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu zvinova pakuyemurikawo paakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva nekuti kurova siya nemangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutowo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda uyo anove zvekare murayiridzi wake anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Ane speed kavanokanda magood punches kazi ndotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bosi ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi kunyanya avo vanochengeta vana vari vega kuti vataure mwoyo kana zvinhu zvaramba asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire ari kugadzirira kudzivirira bhande rake reWBC naZulina Munoz wekuMexico. Bhande raanaro nderesirivha uyezve rechipiri muremu weWBC asi chinangwa chake kutora regoridhe iro rinaye Milapi Makado wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.